Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoro ye nawu dzedu dzanasi chishanu zvita 8/2015. Nengo dze MDCT dzinoratidzira pamuzinda we GMB kwa Mutasa kumanikaland dzichinyunyuta nekunyimwa kwadziri kuita chibage icho dzinoti chiri kupiwa vatsigiri vezano PF chete. Hurumende inoudza varairidzi kuti vambomira kuenda pazororo ichiti haina vamwe varairidzi vekuvatsiva pavanenge vaenda pazororo. Vatori venhau vaviri veNewsday vakasungwa nezuro vanoburitswa mutirongo mushure mekubvisirwa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kukudzimba dzavo. Imwe nyanzvi yopamazano kuruzhinji rweZimbabwe zvichitevera kupisa kunotyisa kuri kuita munyika. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa kuomeserwa kuri kuitwa veruzhinji vanorarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizvitengesa munyika zvichitevera kudzikiswa kwemari yemutengo yezvinhu zvinopinda munyika zvisina kubatirwa mitero. Iyi ndiyo misoro yedu yenhau dzanhasi. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 nepa15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu yeVOA Shona.